Vamugabe vati chikamu chechina cheparamende chisere chiri kutanga apo mitemo mizhinji munyika iri kuvandudzwa kuti ienderane nebumbiro remutemo uye vati pane mabhiri akawanda chose achaunzwa kuparamende kuti azozeiwa asati aitwa mutemo. Mabhiri aya anosanganisira rekuvandudzwa kwemashandiro emakanzuro ekumaruwa, bhiri remadzishe, bhiri rekuvandudzwa kwemashandiro ematare edzimhosva kuti akwanise kutonga nyaya dzezvemabhizimisi, pamwe nebhiri rekurerutsa kuvhurwa kwemakambani munyika. Mamwe mabhiri achazeiwa anosanganisira mabhiri ekurerutswa kufambiswa kwemabhizimisi munyika, pamwe nerekuti vanhu vakwanise kushandisa midziyo yakaita semotokari, materevhizheni nemombe kuti vatore zvikwereti kumabhanga. Vamugabe vatiwo mutemo wePublic Health Act uyo wakadzikwa muna 1924 uchavandudzwa muchikamu ichi cheparamende, uye vatiwo mutemo wezvezvicherwa uchavandudzwawo kuti nyika ikwanise kuwana pundutso kubva muzvicherwa zvayo. Vaenderera mberi vachiti mutemo wekudzivirira chitsotsi nechigandanga pachishandiswa michina yechizvino zvino weComputer Crimes and Cyber Security Bill neElectronic Transactions and Electronic Commerce neData Protection Bill ichazeiwa muparamende yavaparura nhasi iyi. Nhengo dzebato rinopikisa reMDCT dzaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vamugabe vataura mitemo yavanoda kuti idzikwe muchikamu cheparamende ichi, makurukota avo haasi kuita basa nemazvo uye havaoni mitemo iyi ichibudirira. Mumwe wevatevedzeri wemutungamiri webato reMDCT zvakare vari nhengo yeparamende Muzvare Tokozani Kupe vaudza Studio 7 kuti hurumende inofanira kudzika mitemo inoita kuti vanhu varerukirwe neupenyu.
Asi izvozvo hazvisati zvamboitika, vanongova vachingotaura chingotaura, inopedzisira yatinonzi idare rekungotaura chete, but pasina zvinhu zvichazoitika. Vanhu kunze uku havabhenefiti anything, hapana chavanowana. Tiri kuti kubvira nhasi kana vechiuya kunogo, kana vekauya kuzotaura zvinhu, vanhu vanofanira kuona mutsauko kuti ehe, pavakapedzisa kutaura gore riya riya kana kuti mwedzi uya uya vakadai, but izvozvi kwane mutsauko wakadai. Asi zvese izvozvi chokwadi hatizvioni izvozvo.
Mutevedzeri wevanokwekera nhengo dzeMDCT vachimirira Bulawayo Central National Assembly amai Dorcas Sivanda vatiwo nguva nenguva vamugabe vanotaura asi hapana chinobuda. Mumiriri weSunningdale National Assembly amai Margaret Matenga vati uori hwanyanya munyika uye vashamisika kuti vamugabe havana zvavataura pamusoro penyaya iyi.
Nenyaya imwe yavasina kutaura nenyaya yecorruption, ndiyo yataka takatarisa kuti vachataura nyaya yekuti corruption yanyanya munyika, nekuti corruption ndiyo yadonedza nyika zvakanyanya. So ndo zvataka takatarisira kuti vataure.
Vanomirira Buyera North muNational Assembly vaWilliam Mutomba veZanu PF vati urongwa hwavamugabe hwakanaka chose, asi haugoni kubudirira kana makurukota akasaunza mabhiri kuparamende.
Zvimwe izvi zvinodipenda kuti mabhirus acho avari kuda kuti auye kuparamende ari kuuyiswa here nethe executive. Akasauya kuparamende, then parliamende inenge isina basa. But otherwise, those zvekutaurwa rekuti zvekufanga kuti zviuye zviitwe nemaMPs, aiwa, tiri kuzvifarira ende totenda chaizvo baba nezvavaita izvozvo.
Ishe Inos Musarurwa vati vanotsigira chose urongwa hwavamugabe, zvikuru sei mabhiri ekusimudzira upfumi hwenyika pamwe nechirongwa chekuunza mabond notes munyika. Paramende yaparurwa nhasi iyi ichatanga basa nemusi wechipiri svondo rinouya, apo ichaita musangano wekuronga zvebudget regore rinouya muHarare. Zvichakadai, nhengo dzeMDCT dzaudza mutauriri weNational Assembly vaJacob Mudenda kuti dzatumirwa tsambambozha dzichifukidzirwa mushure merunyoro kubwe rwekuti dzaironga kusveveredza vamugabe vachivhura paramende nhasi. Mumwe vatevedzeri vemutungamiri weMDCT vachimirira kuwadzana East National Assembly vaNelson Chamisa vakurudzira kuti paramende iongorore nyaya iyi vachiti kave kechitatu izvi zvichiitika. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vatiwo izvi hazvina kunaka uye nyaya iyi inofanira kuongororwa. Vamudenda vakwidza nyaya iyi kukomiti yepamusoro yeparamende yeStanding Rules and Orders kuti iite ongororo nekugadzirisa nyaya iyi. Zvichakadaro, nhengo yeMDCT inomirira Mutasa Central vaTrevor Saruwaka varambidzwa kupinda mudare reparamende nhasi sezvo vange vakapfeka bhatye rine mavara seari pamureza wenyika. Izvi zvinotevera danho rakatorwa nehurumende rekurambidza kushandiswa kana kutengeswa kwemureza wenyika danho rinonzi nevamwe rakanangana nevanhu vari kuratidzira vachishandisa mureza wenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.